tati kuona ndechekuti runga sarudzi dzafamba kusvika pari zvino runyararo hakuna hako zvizhinji zvatanzwa zvingangodaro zvisina kufamba zvakanaka kusanganisira urongwa hwakanga hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti sarudzi dzifambe dzichienda mberi taona zvekare uwandu hwevanhu vakati wandei ndokunga zvizhinji mukuzotarisa kuti uwandu uyu vanhu vabuda voga here vanhu vari kuita nechido chavo chose here nezvimwe zvose zvinhu zvatinogona kuzowana panenge pachizonopenderwa sarudzo hwekumanheru
takambonawo musarudzo dzakaitwa dzakadarika dzemabyelection paive nenyaya dzekuti vamwe vainzi havagone kunyora vachibatsirwa mukuvhota zvinhu zvamuri kuonawo zviri kuitika here nhasi
hatisati tanyanya kuona hedu kwazvakanyanya zvevanobatsirwa asi ndinovimba kuti chinhu chekuti vazhinji vacharegedza kuchiita nokuti chinhu chinenge chakaipa asi pari zvino sekuno kukaribha tanga tisina kuona zviri zvinhu zvakawanda zvokuti tingataure nezvokuti vanhu vaenda vachinobatsirwa vanga vasiri kuda kubatsirwa nevanhu vavo satingoona kuti vanga vauya vachona havana uwandu hwavo hausi uwandu hwekuti tinganyanya kuvhunduka nawo ndisati ndanzwa kuti kuchipinge kwakamira sei pane vangadaro vachibatsirwa asi semaonero ataita kune zviri kubva kuchipinge zvekare unoona kuti kune vanhu vanogona kunge vachiita yatingati block or group voting yekuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo vari panguva imwe chete vongoenda nguva imwe chete vobva vabva panzvimbo imwe chete vodzokera zvinhu zvekuti kana tichiongorora sarudzo tinenge tichitarisa mapatterns kana kuti mafambiro akafanana neiwayo tichiona kuti anogona kunge aine chakonzera here kana kuti vanhu zvavo vangobudawo panguva imwe chete vangoti vanongofambidzana vakawanda saka zvinhu zvekuti tinenge tichizotarisa saka patinozoita analysis yekupedzisira ndofunga zvinogona kuzobuda kuti zvanga zvichinofamba sei
tichitarisawo uwandu hwevanhu vabuda kunovhota tinombonzwa munguva dzimwe mumaby elections uchinzi vanhu vashoma vanoenda kunovhota pane shanduko yamuri kuonawo here rwendo runo
pamakansel aya tinoona kuti kana maona kuchipinge kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vabuda vakati wandei saka zvinogona kureva izvo kuti uwandu hwavo unogona kuti wandei kudarika hwemamwe maby elections atamboita kumashuro saka taamira tiona kuti uwandu uyu hungadii asi sekunokaribha zvekare vanhu vambobuda tingazoziva kuti pakupera kwezuva apa pane chingazoshanduka here kuti uwandu huzoramba huri panzvimbo imwe chete nemabyelections ekumashure.